Radio 7 tichitepe ni ratiri mu Washington DC ini ndini Evans Zeninga ndichiti heino ini soro ye na uzedu za nasi chitatu zita 27 2017. Mutungamiriri wenyika va Emmerson Mnangagwa vari kutarisirwa mangwana kutoresa mhiko vaimbo vemukuru wemauto vaConstantino Gouveia Chiwenga semutevedzeri wavo muhurumende. Mumwe achatoreswa mhiko yekuva mutevedzeri wemutungamiriri wenyika ndiva Kembo Muhadi. Mapato ari mumubatanidzwa weMDC Alliance anogovana zvigaro zvichakwikwidzwa mudare reparamende. Bato reMDC inotungamirirwa navaWelshman Ncube richinzi ratotanga hurongwa hwekuita sarudzo yekutsvaga vachamiririra bato iri munzvimbo dzakapiwa neMDC Alliance. Vechidiki veZANU-PF votanga hurongwa hwekutsvagira vaEmmerson Mnangagwa rutsigiro musarudzo yomutungamiriri wenyika ichaitwa gore rinouya vachishandisa madande mutande nesocial media. Vateereri veStudio 7 vanotaura zvavari kuita munguva yezororo rekisimusi negore idzva. Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa pamire vanogara kunze kwenyika kana kuti diaspora pamusoro pezviri kuitika munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930-1386-0 6080 15580 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwe kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na6am uye 2pm mazuva ose. Musakanganwe kutifarira pa Facebook page redu reVOA Shona.